chokwazisa imi Moses, chokwazisa vachiota, chokwazisa imi Moses, chokwazisa vachiota, chokwazisa vamtsigusi, chauya norufarufano, chokwazisa vachitembwe, chokwazisa machiwenika, chokwazisa mazibananga.